Kambani yeku Denmark ye final cut for real inoti haisi kufara nekurambidzwa kwayakaitwa nebodhi rinoona kuti zvinobudiswa kune veruzhinji zvinokodzera here kana kuti kwete Censorship and Entertainment Control Unit kuti firimu rayo rayakaita ichitevera vakakwikwidza pasarudzo dzekutsvaga mutungamiriri wenyika vakamirira MDC Alliance vaNelson Chamisa rinonzi president rionekwe muZimbabwe. Bodhi iri rakaramba kuti firimu iri rionekwe munyika richiti zviri mufirimu iri zvaizokurudzira kuti munyika muitwe mhirizhonga pamberi pesarudzo dzegore rinouya. Gweta rekambani yeFinal Cut for Real vaChris Mike vaudza Studio 7 kuti vakakwidza nyaya iyi kudare pamusoro svondo rino mushure mekunge dare reappeal board riri mubazi rinoona nezvinoitika mukati menyika raramba rakagarira nyaya iyi. Vaendeswa kudare repamusoro nekambani iyi igurukota rinoona nezvinoitika mukati menyika pamwe nemuchuchisi mukuru wehurumende.
Nokudaro takakwidza nyaya iyi kune dare rinonzi appeal board riri muministry of home affairs kuti vanyatsoongorora kurambwa kwanga kwaitwa necensorship control unit kuti firimu riratidzwe. Asi dare iroro reappeal board rakagarira nyaya iyoyi. Saka zvatakazoita pasvondo iro rino ndezvekuti takaenda kudare guru rinotongwa mhosva muZimbabwe rinonzi High Court tichinyunyuta pamusoro penyaya iyoyi.
Vamhike vati kurambidza veruzhinji kuona firimu iri kunotyora bumbiro remitemo yenyika.
Pakukwidza nyaya kwatakaita kuHigh Court tiri kutaura kuti kurambidzwa kwakaitwa firimu iri rinonzi president mukati menyika yeZimbabwe kunokanganisa kana kuti hakupindirane nebumbiro remutemo reZimbabwe zvikuru sei kodzero dzinopuhwa mubumbiro remutemo irori. Munhu wese muZimbabwe ane mvumo kana kuti kodzero yekuti vataure zvaanenge vachifunga pamusoro pezvinenge zvichiitika mukati menyika. Kutaura uku kunotaurwa nemuromo kana kuburikidza nezvinyorwa kana kuburikidza nemafirimu. Saka pakarambidzwa firimu iri kuti riratidzwe mukati menyika yeZimbabwe kwaitwa vekutyora mitemo yenyika.
Vakafanobata chigaro chemutauri webato reCitizens Coalition for Change iro rave kutungamirirwa navachamisa muzvare Fadzai Mahere vati havaone chingatadzise firimu iri kuti rionekwe neveruzhinji.
Tinoziva kuti ZANU-PF iri kutya zvakanyanya kuti firimu inonzi president ionekwe nemacitizens nokuti vanonyatsokuziva kuti firimu iyoyo inonyatsokutsanangudza zvakaitika pakabirwa vaNelson Chamisa sarudzo dzemuna 2018. Vari kuziva kuti vanhu vachafarira ZANU-PF vanhu vaakusapota CCC saka vanhu vakaiona firimu iyoyo vanobva vashingiswa zvakanyanya. Asi isusu seCCC tiri kukurudzira vagari kuti endai munoregista kunovhota.
Hatina kukwanisa kubatawo veZANU-PF kuti tinzwewo pfungwa dzavo asi gurukota rinoona nezvinoitika mukati menyika vakazembeka zembe vaudza Studio 7 parunhare kuti havana chavanokwanisa kutaura pari zvino sezvo nyaya iyi yave kumatare edzimhosva. Vakatungamira kugadzirwa kwefirimu iri muzvare Camilla Nilsson vaudza Studio 7 vari kuCopenhagen kuDenmark kuti zvinoshamisa kuti hurumende yeZimbabwe iri kurambidza kuti firimu iri rionekwe muZimbabwe. Ivo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakavimbisa kuti pachave neshanduko munyaya dzekuburiswa kwemashoko pavakatora matomo kubva kuna mushakabvu Robert Mugabe mushure mekunge hurumende yapidigurwa nemauto. Firimu rinonzi president iri raiti harisawo zvaiitwa nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa richizvienzanisa nezvaiitwa navachamisa uye rakahwina mubayiro weWorld Cinema Documentary Jury Award kuSundance munandira gore rino. Muzvare Nelson vakaitawo rimwe firimu muZimbabwe rakaita mukurumbira rinonzi Democrats raitarisa kugadzirwa kwakaitwa bumbiro idzva remitemo yenyika muna 2013. Nyaya yakwidzwa kudare iyi haisati yazivikanwa kuti ichanzwikwa rini. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Frank Chikowore.